nengo itsva dzapinzwa mukomiti iyi dzaziviswa nevari munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora zvichitevera mutongo weSupreme Court pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Mumwe wevapinzwa mukomiti iyi ndivaManase Tsvangirai, vano vemunin'ina wevaimbo vamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. VaMonzora vati vaona zvakakodzera kuti vadome vanhu ava zvichitevera kusawirirana kwavari kuita nevari kutungamira bato reMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Wekutanga munhu wataapoinda ndava Elias Mudzuri vanova deputy chairman weparty. Wechipiri wataapoinda ndava Chimanikire, Gift Chimanikire vanova deputy organizing national organizing secretary. Kalipani Pugen are deputy spokesman. Chief Njovu are deputy treasurer. Manasa Tsvangirai, munin'ina waTsvangirai, ndiye secretary for elections. Gandhi Mudzingwa are deputy secretary for elections. Mukuru mukuru weyouth Taisa Shakespeare Mukoi vanomuziva, semutungamiri aimbova mutungamiri weVanguard, ndiye akanga ari mutevedzeri waHappy Mochidziwa uyo akabuda mubato redu. Saka iye semutevedzeri ndiye amutungamiri weyouth yeMDC. Taita izvi tichitevedzera gwaro redu reconstitution yeMDC rinotaura iro kuti president neNational Standing Committee wanokwanisa kuita appoint vanhu as long as vachaappointa madeputy kunze kwenzvimbo 1 inonzi secretary for elections inoappointwa napresident.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Satwayo vati zvaitwa izvi mazadza dama hutsi hwefodya.
Munozviziva bato redu tisu takaita congress kugweru, tikasarudza leadership yedu kugweru. President vedu vari vaNelson Chamisa, leadership iyoyo ndoiri kuita basa, ndoiri kutungamira basa mabasa ese MDC Alliance. Izvi zvevanhu vanzi vaungana kumuzinda wedu weMorgan Tsvangirai House, muzinda wavakapamba pakati peusiku nemasoja. Muzinda uyu muzinda weMDC Alliance, hausi muzinda weava veMDCT. Saka zvavaita nhasi izvi kwatiri nechirungu inozi nani event ndezvemusoro wakoni hatine nazvo, hazvisi zveMDC Alliance, ndezvavo kubato ravo iroro ravanoripota kuZANUPF. Tozviziva mahandlers avo. Isu tiri MDC Alliance tiri pati yevanhu, pati inotevedzera zvido zvevanhu. Munozviziva takaita maconsultations nevanhu tichinzwa kuti totora gwara ripi, and zvakataura vanhu ndo zvatiri kuita paground. Saka isu kuti vaita maappointments avo vazodini zvi ndezvemusoro wako atinei nazvo. Isu vasati pinda munyaya dzavo, nyaya hombe iripo ichiri kumatare izvizvi inyaya yokupamba kwavakaita muzinda wedu weMorgan Tsvangirai House. Itori nyaya itori pamudariro izvizvi, takamirira tinzwi kuti judgment. Asi ivo vanozviziva ari muzinda uwowo, muzinda weMDC Alliance wavakapamba ipo pavaiitira press conference.
Zvichakadai muzvare kupe vati kubva zvino zvichienda mberi vachange vachiita basa ravo vari paMorgan Tsvangirai House.
Tichiona tiri pano nhasi tiri kushandira paHarvest House. Harvest House ibuilding yeMDCT takatanga kushandira pano muna 2000 and izinozikana nemunhu wese. Hapana patichazoenda ndipo patakushandira paHarvest House.
Muzvare kupe vativo vachadzinga nhengo dzeparamende dzichange dzisingatevedzere zvinodiwa nebato ravo, idzo dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance. Vati vose vakasarudzwa kuve nhengo dzeparamende vari kuMDC Alliance nebato ravo ravaiti MDCT vave nhengo dzebato rimwe rakabatana reMDCT yaitungamirirwa navaTsvangirai.
Isu tinoda maMPs anoshandira vanhu. MPs akasarudzwa kuti aende kuParliament kuti anoshandira vanhu. Vanhu vanoda mabasa, vanhu vanoda chikafu, vanhu vanoda upenyu hwakanaka. Izvozvi kune COVID. COVID inouraya. SaCOVID izvozvi vanhu vakutaura kuti hatina chikafu, hatina izvi, hatina izvi. Saka mamembers ofarlament anofanirwa kuenda kuParliament kuti vanoita basa iroro. Avo vari kuramba kuti vaende kunoita basa iroro vanenge vachigarire chii kuParliament kwavo? Tichazovashedza nekuti kuti havasi kuita basa ravakasarudzirwa kuti vaende kunoita. Asi isu tinokurudzira maMPs kuti ngavaende kuParliament vonoita basa ravakasarudzirwa kuti vaite.
asi MDC Alliance vakatokwidza nyaya iyi kumatare vachitibatora muzvare kupe harifanirwe kubvumidzwa kudzinga nhengo dzebato ravo muparamende. Zvichakadai vati pari zvino vari kuita gadziriro dzekuita Congress yechimbi chimbi yekutsvaga achatsiva vatsvangirai sezvakataurwa nedare resupreme court. Kubva pakatorwa mutongo nesupreme court wekuti vashamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuve mutungamiri webato iri, muMDC maita kusawirirana kwakakomba, vamwe vachiti vachazadzisa mutongo uyu, vamwe vachiti izvi ndezvemugodzi matsuro. Kubva pakatorwa mutongo uyu, vechikwata chamuzvare kupe nechikwata chavachamisa vari kugara vachiendesana kumatare nenyaya dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.